Nyaya yaparere kanyenzura yanga yari mudare muzora nhasi kuseni yapfudzura mberi kuenda musi wa10 nechikonzero chekuti mutongi anga asipo koita vamwe 34 ava vari kutongwa necriminal nuisance nyaya yavo yakapinda musi wemande ndipo pakadismiswa application for discharge vakanzi vape huchapupu hwavo ndohwavachapa musi uchasimudzirwa nyaya musi wa9 November.
Vari kupa uchapupu vachiroverera vaparere nevamwe vavo ndivanani chaizvo vamwe
pane nyaya yavaparere patavapaka zaviri vakapa uchapupu pano mapurisa ekulaw and order section vakasunga vaparere saka
vakapinda mudare vaviri vakapa uchapupu kune hwana asati apa uchapupu ati kutarisira kuti achapinda panext remand date inova musi wa 10 November.
Ko ndevapi vaipawo uchapupu kune vamwe vavava makumi matatu nevanhu
vavafakazi vestate vakapedza kutestify vanovawo zvakare vapurisa vaviri vekulaw and order section vakatestify saka vapedza state yakavhara kesi yayo tikaapply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanhu vachifamba vaine uwandu hwavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogonanga vakavhara nzira nevachivhiringidza famba kwevanhu inova iyo mafacts avari kuchajwa nawo concerning offense yecriminal nuisance.
Mungatiudza kuti zvii zvakutarisirwa kuitwa pakutongwa kwenyaya iyi tichienda mberi?
Saka taakupinda mudefense case apo vese vasunga vachapa huchapupu wekuzvidzivirira kumhosva yavakatarisana nayo.